Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 21 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mwana nemwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheparirenyatwa mushure mekushaya rubatsiro. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo.
Tawana agenti yedu anoitewo Rapson Zarira azvindikitwa naagenti weZanu-PF.
Mirijonga inoitika musarudzo yeZakabai East by election yaitwa nhasi. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mwana ane mwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheparirenyatwa mushure mekushaya rubatsiro sezvo pachipatara apa pasina vana chiremba vakakwana. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Studio 7 yasangana nezvinorwadza apo yanga ichiongorora mamiriro akaita zvinhu paparirenyatwa. Mwana aonekwa neStudio 7 achifa afira mumupanda unoitirwa resuscitation umo manga muina chiremba mumwe chete. Vamwe varwere vanga vari mumupanda uyu vachema vachiona mwana uyu achirasikirwa neupenyu hwake. Amai vemwana uyu nedzimwe hama dzanga dzauya vachema zvinopisa tsitsi. Kunyange hazvo amai vemwana uyu vasina kuda kutaura pamhepo vaudza Studio 7 kuti mwana wavo anga achidurura uye vakanga vambouya naye kuchipatara chipiri chapfuura asi vakashaya rubatsiro sezvo kwaive kusina vana chiremba. Amai vemwana uyu vatiwo dai mwana wavo anga aonekwa nana chiremba angadai asina kufa. Imwe hama yanga iripo yatova kunyange hazvo mwana uyu akauya kuparirenyatwa nezuro afa nhasi asati aonekwa nachiremba. Kushaya kwaita mwana uyu munongedzo kune zvakawanda zviri kuitika muzvipatara zvehurumende munyika yose. Vastanley Pasi avo vanga vaine mudzimai wavo vati vatozorapwa mushure mekunge mumwe murwere audza mukoti anga avataurira kuti chiremba hachakwanisi kuona vamwe vanhu kuti anga ava kufonera gurukota rezveutano. Vapasi vati dai vana chiremba vaita mwoyo murefu kuitira kuti vabatsire varwere.
Ndauya kuno kupari ndandina madzimai vangu vanga vaine continuous bleeding. Saka tasvika asi service yacho kuno kuchipatara hakuna madokta, hakuna kana vanhu vari kuatendwa. Hatisi kuziva kuti situation yacho ichabesereka sei. Zvinhu zviri kutotinetsewo kuti varwere vachaita sei, asi tabeserwa hedu dokta aripo azoti atenda mushure mekunge mwaazokombrenawo kuti akufonera minista ndopazomhanya-mhanya tikaatendwa.
Pazopinda Studio 7 mudzimba dzevarwere panguva dzemasikati, varwere vakawanda vange vachisiririsa vachiti vave nemazuva anechitsama vasina kuonekwa nana chiremba. Mumwe murume angauya kuzoona murwere ada kuzivikanwa nezita rekuti Tawanda ati murwere wavo ave nemazuva mana asina kumboona chiremba. Tawanda ati muwadhi mune hama yake muri kufiwa zvinotyisa. Atiwo dai hurumende yapa vana chiremba mari dzavari kuda kuitira kuti vadzokere kumabasa.
Murwere wangu nana chiremba hasitombonekwa, hakuonekwa hasinoti apa ane nguva ndifunga 4 days chiremba asingatombomuoni. Saka inyaya yekuti rwadzi noti takusangana nematambudziko tiri panapa vazhinji. Ndifunga pa 4 days dzodzidzi ndiri panapa, kufa kwaita vanhu kutotyisa. Kutochikisa zvoti hei Kutoa dambuziko tatuana iroro.
Vakasa no bata chigaro chomutevedzeri womutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vati kunyange hasho Dr. Magombe vakawanikwa vana chiremba vana mari yekuti vaende kumabasa.
Tine chidoti tichitaurirana neemployer wedu kuti tinyatsogadzirisa tione ndeipi nzira yatingashandisa kuti tidzokere kubasa zvakanaka. Pose parizvino tinenge tichingori incapacitated. Kuzaya taitaura paya tichiti zvoni tiri incapacitated hatikwanisa mari yatirikwana inenge isinganyatsotikwanisa kuti tiende kumabasa. Saka tichitoti tichitaurirana neemployer wedu tichinyatsogadzirisana kuti what's the way forward panyaya yedzidzidzi.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezveutano vaObadhaya Moyo kuti tinzwe matano ari kutorwa nehurumende. Asi vamwe vakati vachaisa vana chiremba vekumauto nemapurisa muzvipatara zvehurumende kuitira kuti vabatsire mukurapa varwere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei, vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo. Sangano ravo rinoti richataura zvizere pamusoro wehutano hwavo kana ongororo dziri kuitwa dzapera. Godwin Mangunjika anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wavamagombei musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vaudza Studio 7 kuti ongororo iyi iri kuitwa nana chiremba magweta avo pamwe nemapurisa. Dr. Ndoro vati vakaona Dr. Magombei vakavaudza zvinotsigira zviri kuburitswa pamadandemutande akaita seTwitter neWhatsApp zvichinzi vakatochwa vakaitwa kafira mberi, asi vati vachakwanisa kutaura zvakawanda kana ongororo iri kuitwa yapera.
Pachaka vaona vaifamba vaitaura vachingocomplaina zvaingotaurwawo musocial media imomo, but I think ndendapa position yekuzonyatso kutaurirai zvavari kana full medical examination yatsonyatsoitwa pavari. Bhozi zvimwe tinogona kuzozviona nemaziso, but maybe mukati menyama dzavo vanogona kunge vakatokwadzwa kana pane zvimwe zvinenge zvakaita se zvakatoitika zvatisingaoni nemaziso mukutaura.
Panyaya yekuti Dr. Magombei vakachengetedzwa nemapurisa kuchipatara, Dr. Ndoro vati panogona kunge paine chibvumirano chakaitwa nemhuri yavo nechipatara.
I think e standard protocol yavanoita yemunhu anenge achinzari abducted kuti vaedze kuita I think nyaya ma investigations wavo, bhozi state hanzi inoprovide security yavepeiye anenge abducta kana kunzi ari kuongororwa zvema medicals chimbomuchengetedza panguva iyoyo. So I think urongwa hwakatoitwawo pakati pe vari kumuongorora maloya ne polisi.
Patasvika pachipatara china Dr. Magombei, taudzwa kuti havasi kuonekwa nemunhu wese wese asi kuti nemhuri nevamwe vakadomwa. Tatadza kuvaona nekuti hatisi vevamwe vanhu vari kubvumidzwa kuvaona. Gwetara Dr. Magombei vaJeremiah Bhamu vati vana chiremba vakavaudza kuti utano hwaDr. Magombei hauite kuti vaonekwe nevanhu vakawanda. Pataenda pamhepo, magweta aDr. Magombei ange akatarisirwa kuburisa gwaro rinotaura mamiriro akaita zvinhu pamusoro peutano hwavo nezvimwe zviri kuitika panyaya iyi. VaMagombei vari kuongororwa nemachiremba akazvimirira pamwe nemachiremba ehurumende. Zvichakadai, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, mumashoko avo vasati vasimuka kuenda kumusangano weUnited Nations General Assembly, vakati kunyange hazvo hurumende iri kufara nekuti Dr. Magombei vakawanikwa, vanoshushikana nenyaya yekupangwa kwevanhu kwakanangana nekusvibisa hurumende yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Sarudzo yeby-election yaitwa nhasi kuzaka East yaita mhirizhonga zvichitevera kurwiswa kwaitwa nhengo yeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa nenhengo yeZANU-PF inozivikanwa zvikuru mudunhu iri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi, asi tabata murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya kuti tinzwe zvaitika.
Ndingati nini kutaura kuno kudai so, ndiri panzvimbo inonzi Rudanda Primary School inova polling station iri muward 25. Patasvika papa tichifamba tichitenderera kuti tichida kuona kuti zviri kufamba sei, tawana ajendi yedu anoitawo Rabson Zarira azvindikitwa naagenti weZANU-PF anoitwa iye Mafios Mutembwa Zakare Mafia Zumtembwa uyu ndi teacher pachikoro chinonzi Chomurere kwa primary school. Vamurova zvingaita kazvara ropa mbiri wose.
Vachibaya muri kuti imimi agent wenyu arowa. Mungati zivisere kuti chichaitika kuti azorowa.
Nzvimbo iyi Nyerudanda inzvimbo yatanga tichiwana mareports masvondo apfuura ekuti iko vatsigiri vebato reZANU PF vaiti ivo hatidi kuona munhu anoita agent wealliance anenge achibva munzvimbo ino. Saka mwana marefu Jackson Zarira ndo vamwe vemayuti edu vane zvivindi vakati iwo aiwa isu regai tinoita maagents. Saka itori nyaya yekuti vanga vakuzadzikisa kufunditsira kwavaita vanhu kuti hatidi kuti vanhu vanga vaita mapolling agents panzvimbo iyi yeRuganda Primary School.
Zvaitika izvi mazivisawo here mapurisa?
Hongu tazivisa mapurisa, taripota mapurisa, vakati ivo nyaya iyi takuisa mumaoko law and order.
Saka arwisa uyu ari kupi izvozvi?
Arwisa uyu tatomaya naye kuchipatara kubhaka kuti anokwanisa kubatsirika.
Ko dzimwe nzvimbo dzanga dzichitirwa sarudze dzakamira sei?
Zvatasangana nazvo zvine uchapupu ndezvekuti izvo sekuziva kwenyu mutemo haubvumidzi kuti matraditional leaders kana kuti madzishe nemasabhuku vanga vachiita zvematongerwo enyika. Asi tasangana nazvo ndichipa muenzaniso wepapolling station yepavhurumukwa pana sabhuku atori polling agent weZANU PF.
Mazivisa here sangano reZimbabwe Electoral Commission kuti ndozviri kuitika?
Hongo patasvika pachikoro ichi chevhurumuku primary school taona anonzi iye presiding officer anenge ari iye mukuru pachikoro ichocho. Hatina kugumira papo zvakare kuenda kundopa ripoti yedu zvakare panonzi paconstituency command center panova pana ipo pana constituency officer wezek tichivaonesa kuti ndo zvitasangana nazvo kumapolling chinyakavata maviri. Kune dzimwe nzvimbo dzasinga tinakwanisa kusvika nokuti kuno kwatiri kuno network chaiyo chaiyo inotoiwana kunzvimbo inokwanisa about 5% 95% of zvaka east constituents hakubati network, hakuna network kutaura kunododi kunototi netsei. Saka hatisatawana mareports kubva kumarozin agents edu ataisa kunzvimbo dzose dziri ma7 wards ari kuno munzvimbo yezvaka east.
Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare vari kuZaka East kumasvingo. Tichiri panyaya yeby-election yaitwa kuZaka East, mukuru weZimbabwe Election Support Network amai Chipfunde Vava vanoti vanoshushikana zvikuru nemhirizhonga yaitika musarudzo iyi. Vativo sangano ravo riri kushushikana nekudzikira kwehuwandu hwevanhu vavhota nhasi uyewo kushayikwa kwevanhukadzi musarudzo yeby-election yemuZaka East.
Kuvhurwa kwaita mapolling station avhurwa nguva dzacho dzakafanira uyezve mamaterials anodiwa pakuvhotesa anga aripo. Zvesimi tine maobserver station vari kuZaka East. Uye zvitaona kuti vanhu vanga vachikwanisa kuvhota in secret. Kwozoita manobatsirwa kuvhota ndo vataona anenge 20 pachiromo polling station. Zvinokonzeresa nokuti vanenge vane illiterate uyezve vamwe vanga vachirasika. Asi tiri kuona kuti voters roll raakuiswa panze polling station, saka zvakubatsira kuti vaya vanorasika vachienda kwavasina kunyoreswa vakunge vachiita mashoma. Kwozoita maparty agents vatungamiri vemapolitical party zvikuru veZANU PF neMDC Alliance taona vanga vari kwese kumapolling station akawanda.
Tambotaura neveMDC vari kuti ivo vana agent wavo arwiswa nenhengo yeZANU PF. Chitiko ichi chasvitswawo here kusangano renyu reZesni?
Ndiyo yandaitaura kuti kune maisolated incidents yatanzwa kuti kune victimization yeMDC Alliance polling agent paZANU PF polling agent pamutakazi hall A kuinsiza. Iyo tainzwawo nyaya yacho. Saka tinongokurudzirawo kuti dai paita tolerance nemapolitical party makuru kana madiki kunge vachitambira kuziva kuti mutambo kuri kukwidzana. Kana pasina vatambi vakawanda hapana mutambo wakanaka. Saka dai vangogamuchira kuziva kuti maelections anenge ane competition uye zvinde kukwidzana saka zvakanaka kungopanana mukana nokuita tolerance kuziva kuti these parties neopposition ruling parties are there to stay. Makompetition acharamba aripo, maelection acharamba ariko.
Kune vamwe vari kuti izvo zvaitika zvemhirizhonga izvi munongedzo wezvinhu zvanga zvichiitika mugadziriro yebyelection yemuzaka East.
Ehe, izvo ndizvo zvimwe zvatakaona patanga tine ma polling agents edu kuti pasati pre-election period takaona kwakune runyararo hongu asi intimidation izvozvezvo zvanga zvichingoitwa neruling party supporters nematraditional leaders zvikuru masabhu kumavillages soliciting for mafavor okuti dai tavhoterwa izvo tinozviona zvichiitika though mapolitical party madiki anafrizi munana NCA vanga ari loki ende kazhinjisa ivo vadiki vanenge vasina nhu akawanda kazhinjisa havaitwi zvokuvhundutsirwa tinoona kazhinjisa vanonyatsovhundutsirana nokunetsana zvikuru dongo zvozvo rinoitika pakati pezanup f neMDC alliance nokuti ndofunga idzodzo idzo ndidzo mapati mahombe anenge ane vanhu akawanda saka ndopatinoona panowanzoita izvozvo intimidation inoitika zvikuru yakatarisira MDC alliance ikitwa nezanup f supporters nemavillage heads.
Mambo taurai mi kuti pane vamwe vechikuru vanga vachida kuvhota vakapfeka mbatya dzine zvinyorwa zvemapato avo zvii zvaitwa nezimbabwe electoral commission pazvaonekwa kuti ndo zviri kuitika izvi
vabva vadzorerwa kumba kuti vaende kuti vanochinja hazvibvumirwi mumutemo medu muzimbabwe kuti unge wakapfeka kampeni regalia musi wokuvhota saka vabva vadzorerwa nokuti it's in defiance of the electoral code of conduct emapolitical parties.
Mukuru weZimbabwe Election Support Network amai Rindai Chipfunde Vava vachitaura vari parunhare vari muHarare.
Hurumende itevera zviri mubumbiro remitemo iri kuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution. Ko, izvi zvinobatsira here vanhu vari mudunhu remasvingo? Mukuzeya nyaya iyi tichange tiri kumasvingo nemusi wemuvhuro uno Gumiguru 23. Uyai musangane neni Blessing Zulu weStudio 7 takabatana neMedia Center paChevron Hotel nenguva dza10 mangwanani kuti tizeye nyaya iyi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasimuka munyika nezuro vachiuya kumusangano weUnited Nations General Assembly uyo uri kuitirwa muNew York. VaMnangagwa vari kutarisirwa kusangana nevamwe vakuru vakuru kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly vachitaura pamusoro pekutsvaka nzira dzekudyidzana nedzimwe nyika. VaMnangagwa vari kutarisirwa zvakare kutaura pamusoro pezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri waMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe zvakawanda pamusoro perwendo rwaMnangagwa kuno kuNew York. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakaungana muNew York izvozvi uko zviri kuratidzira pasi peurongwa huri kukokerwa neMDC North America Province. Taedza kubata murongi wemisangano muMDC North America Province vaNick Mada asi runharo rwavo harusi kudairwa. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai vanogara ivo muHarare, amai Tabitha Manyoni, vanoti ivo nyaya yekuramwa basa kwavana chiremba yaita kuti ivo nevamwewo madzimai vawanikwe vachienda kunotsvaga rubatsiro kune mishonga yechivanhu sezvo mari dziri kudaidzirwa kumaprivate doctors dzakakwirisa.
Kuchipatara kune mahwani nekuti zvinji madoctors zvava kutojamuka nyaya dzemari ambotanga vachirama vachiti mukuru wavadzoki apa zvinhu zvavakurama nyemari vachitabisiana natinopowa Maria tukude chusu saka akuchipatara kune marwadzo chaiwo.
Imi makamboshanya here kuchipatara uyezve makaenda chipatara chipi zvakafamba sei?
Izvaka saka atipeta kuparinyatwa ndepresident negru vangu mukoma mamu wangu. Kuti ane mwana akatsva nedzasi. Takurajira anga rakamupisa kubva pamusana kusvika magadziko ndokwanga akatsva nedzasi. Inobata ruoko futu saka ndiwa ndakaperekedza tikasvika takamono panze takazoravanhu vanga vakawanda umwe akati warira mazambia akarara madhokita akangomiramira vatatonzi tizasikwanze rachetomborapa dai henyu matimbotsvaga kana mumwe kamunganorapa ndo pakaimwe dhokita wakutotaurawo namaiguru vangu takamuudza akati isati kurapa tipasisaiti kati nini dema tumbo ndenyemunoini kana kuchivana tumbonobatsirwa kati kuchivana wangabatsira zvanzi vanowase kukupewa kanawo mushonga unokwanisa kubatsira kuzizisi hatikubatsire zvinoizvi titori nezvichimo zvedu zvatotera kutoitawo ndokubva tatongobva ipapo tataizonindokumandati kuna mwe gugu watosiya unobatsira muchivanhu zvechokwadi vakatibatsira vakatoti zvakaoma mwana bva abatsirwa maronda ake ajisa mushonga wangu achimuisa kusvika maronda akaoma aizvino zvaa akutofamba akutogara asakaita but zvinorwadza ngoti toona vamwe aitodzoka takatotopinda mutex nemwe mukomana anga akatotyo kagumbo achindikati accident chinhoi but aitodzoka akatondidzokera ndibhonzo rake ndiroda kugadzirwa here but akatondidzokera ende raimurwadza sungaite.
Izvi zvakaitika riini uyezve muri kuona vazhinji vachizoenda kunoshandisa mishonga yechibhoi here kana zvakamira sei?
Vazhinji vandakapina papo vanga vakutoenda kuchibhoi izvi patakaenda ngeri mani patakaenda ikosi vazhinji vari kutoenda kuchibhoi ndingada tombokunyepa izvi baba vepanesi chedu chepe chepe vanotorwarawo vakaenda iri wenise vakasvika kusina madhokita vakatozoti bhete hangu nditoenda hangu chivanhu amenoko vakatozoendawo kuchivanhu kuti abhete hangu nditoende ikoko nokuti ndingatofa ndiri kurwadziwa sungaite vakatoperekedze nemukadzi wavo.
Mamuri kuchema chema muchiti mari yacho yekuti munhu awanikwe achirapwa kana waenda kunana private iri kuti dhurei zvakamira sei ipapo?
Isusu hatii kupiwa mayesi tiripiwa mabhondi ma400 500 saka mari yechimanje haizokwani tizoende koko titeda mayesi saka numwe mutiwo zvinokwanisa varapikwa kuchivanhu wongoenda hako wabhadhiwa kana vakanzi yepeti bhondi fot bhondi zvezviri nani pane kuti yesi racho riri kunetsa kuwana rinenge richitishupawo nenhamo yangozara munyika munomu.
Muri ikoko kwamataura kuti makaenda kunobatsirwa kuchivanhu makaona kwakawanda vanhu here uyezve vari kudaidzirwawo mari dzakaita sei?
Haisi patakaenda takaona kuti tisangasvikawo pane mumwe murume anga chitorwarawo aita kunge akatsva zvetinyatsonzwisisika aitobatsirwawo ikoko but akagogo tichitovabvunza toti angasinatombokwanisa kufamba akaenda chipatara but chipatara kwacho akasvikawo anzi akaenda kugomere ndoko akasvikawo vari pastrike ndokuzoya kuno ndoko ndibva ndatomubatsirawo kunoko akutokwanisa kufamba asitotendawo vachitanini hangu ndatonyara hangu mubhadharisa hangu kozi ndatomuudza kuti handimbokubhadharisi sezvamunoita chipatara ndingokubatsirawo sengoti techingobatsirana mukurarama but chisedu takasi tizongonyara obva tazongopo $30 yatakatongopo kozi takangoti sezvo mwana wedu apora akufamba akutokwanisa kuti ndokresh.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muyenesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives. Gamuchirai nemufaro kuchirongwa chedu upenyu hwedu umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tatitimbotarisa tsika dzekuchengetedzwa nadzo mufi tichitarisa kuti munhu ari mupenyu anenge achitya kuroyiwa afa
veukama vasara, vanotya zvakare kuti mutumbi wemufi unogona kuroiwa. Saka tati timbozvitarisa izvozvo. Muhurukuru yedu tabata munyori wezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Siwanda, kuti vatibatsirewo kutarisa nyaya dzakaita saidzodzo dzokuti vanhu vanotya uroi muupenyu nemurufu. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, sekuru Sibanda.
Makadii zvenyu vatereri.
Aiwa, ndofunga vatereri vapenyu sekuru. Nhasi toda kuti timbotarisa kurarama kwatinoita zuva nezuva muupenyu hwedu. Tiri vapenyu tinotya kuroiwa. Munhu akafa tinoona zvakare kuti vapenyu tinotyira kuti mutumbi wehama yedu unogona zvakare kuroiwa. Chii chinenge chichitora nzvimbo panyaya dzakadai sekuru?
Icho chokwadi panzori netsika dzedu isudu dzatinoita kana munhu akafa. Pane patinoti vamwe vanotya kuti munhu anokwanisa kutorerwa kana nhengo dzake dzinoshandisiwa. Kana mvura yachayo yemufi iyoyo inogezwa mufi iyoyo inobiwa. Saka zviriko kutsika dzechivanhu kana tichizviona. Vamwe vanenge vachida kuti vanoita kuti wafa mweya wako iwo unoshandiswa. Saka vamwe vanenge vasingadi kuti mweya wake ushandiswe. Saka mutsika dzedu dzechivanhu zvinhu zvatinoona zvatinosangana nazvo. Nekuti mutsika dzedu tinoti kazhinji tinoita anonzi magata ayaya kana kunonzi kubira pachivanhu. Kwekuti kana chero ungava mutumburu mumba umu munokwanisa kuenda kumashopeshope munotsvaka kuti zvakamira sei kumufuya. Mopowa marayiwa ekunzi aiwa mufi akamira zvakadai, ane chigumbu here, ane zvese izvozvo. Nekuti unogona kuti kuweka chigumbu futi chero wakafa. Saka zvimwe zvinhu zvatinoona mutsika dzedu dzechivanhu mukurarama kwedu mutsika dzedu dzechivanhu.
Saka tingati here sekuru munhu haafi? Nekuti kana tichitya kuti mutumbi unoroiwa zviri kureva kuti munhu anongorarama kunyange tisamuona pano pasika.
Ndizvozvo chaizvo, ichokwadi. Nekuti kana tingati kana uchifa isu kutsika dzedu dzechivanhu toti waakuenda nyika dzimwe waakunosvika kune imwe uko unongo uchinzi unoenda kune vedzinza rekwako. Nokuti ukafa munoyaya pane patinoti tikatarisa mutsika dzedu dzechivanhu matimamboona ipo paya mutumbi uno urorindwa pane patoti mai vemunhu ndova munoonekwa vakagara kumusoro kwendaa bhokisi ndova anotorinda bhokisi ro. Saka chero mutsika dzechivanhu ipo paya nokuti unonzi unoberekwa namai vako. Saka kana uchidzokera futi unonzi unoperekedzwa namai vako kasi mai vanenge vari murindiri. Saka ndopamunonzwa kuti kana munhu akafa kwakuteerwa tsika dzinza rekwake.
Zvino sekuru Sibanda, kana vanhu vachitya kudaro anozorinda guva kunenge kwavigwa mufi ndiani? Nokuti tinonzwa kuti vanoshereketa vanogona kana kuya kunotora ivhu repaguva chairo.
Mumakuva imomo pati kugadzirwa kwaanoitwa makuva iwo ekuti munhu yamufuya asashandiswe. Ndopamunoona kuti kazhinji kaviga munhu anogona kuti mangwana munofumura kunotarisa kunomutsa mufuya uyo kuti muone kuti guva rake rakamira sei, hapana kutsikwa here paguva apa, hapana kutambirwa here, kwozwa kuti aiwa mufu wedu uyauya akachengeteka. Saka zvinowanika mutsika dzedu dzechivanhu izvozvo zvokuti chero munhu wafa chero makuva here chero risina anorindira kasi rine magadzirwa ipo paya rekuti varoi variko.
Ko kana munhu akanga ari kumochari uko veukama vanenge vasikoka uko sekuru?
Iko kumamochari ikoko kuri kuitika mabasa akawanda. Ndingati isu sesangano reZinata tinoona zviri zviri kuwanika futi ikoko kumamochari ikoko. Vanoshanda mumamochari vaya vamwe vanoba mvura yezvitu naizvozvo vachitumwa kuti vanotenga mapasi. Kana hembe chaiyo inotobiwa iyo hembe yemufi yacho naiyo ichinoshandiswa kuti simba rake reyaraaisiita reusherea. Zvimwe zvinhu zvatotyira mutsika dzedu dzechivanhu.
Haiwa, tatenda sekuru.
Kusara zvakanaka.
Manga makateerera kumunyori wezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Siwanda. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mwana nemwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheParirenyatwa mushure mekushaya rubatsiro. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo. Mhirizhonga inoitika musarudzo yeZaka East by election.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro manherano. Ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Praxedes Jeremiah achikupai nhau dzendebele.
Sokuisika disendaba ku VOA ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 21 Mpandula 2019 uMphathisi Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje. Wasaphethe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uDr. Peter Magombeyi uqhubeka elalisiwe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare ehlelwa ngodokotela. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi lanxa uhulumende ejabula ukuthi uDr. Magombeyi usetholakele, ukhathazekile kakhulu ngodaba lwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu ngenjongo yokungcolisa isimo sikahulumende wakhe. Kuthi izakhamizi zadolobho leChinoyi zithi uhulumende kumele alungisise imithetho ephathelane lomsebenzi wokwemba ukuze imigodi yegolide engasasebenziyo ingabi yingozi ebantwini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Osaphethe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uDr. Peter Magombeyi uqhubeka elaliswe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare ehlolwa ngodokotela. Abenhlanganiso yakhe bathi baza kwethula okuningi ngesimo sokuthunjwa kwakhe kanye lokutholakala kwakhe ngolwesine olwedluleyo. Umsekeli kaMagombeyi uDr. Masimba Ndoro utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi omunye wakhe usahlolwa ngodokotela bakhe kanye labakahulumende njalo ukusakhulumisa nalamagqwetha akhe kanye lamapolisa.
Pachaka vaona vaifamba vaitaura vachingo complain nazvo aingotaura social media imo, but I think ndenda apa position yekuzonyatso kutaurirai zvavari kana ifu medical examination yatsonyatso itwa pavari kozi zvimwe inogona kuzozviona nemaziso, but maybe mukati menyama dzavo vanogona kunga vakatokwadzwa.
Lapho ke wechasisa uDr. Ndoro ukuthi uhambile wahambona izolo, wambona engani ukhangeleka kuhle kodwa ke engazi njalo ukuthi phakathi kumunye angabe elimalele ephakathi lapho kungabonwa khona lilihlo. UDr. Ndoro uthi uye wahambona isibhedlela uMagombeyi wagcizelela imimbiko ephuma inkundleni zokuxhumana izebulenjini ezinjengabo Twitter leWhatsApp ethi wahlukunyezwa kodwa okwamanje akakenelisi kulandisa okwamehlelayo njengoba esaphathekile esesibhedlela. Ekufikeni kwenthathela izindaba zeStudio 7 esibhedlela lapho kulaliswe khona uMagombeyi zitshele ukuba akakethekelelwa ngumuntu wonke ngaphandle kwabemuli labanye bakhe kuphela. Ingqwetha likaMagombeyi uMnumzana Jeremiah Bhamu uthi udokotela bakhe bathi isimo akiso kasivumi ukuthi abone nguye wonke umuntu. Kunjalo nje uMongameli Emerson Mnangagwa wethule umbiko engakasukumi elibhekise emhlanganweni wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly ethi yena lanxa uhulumende ejabula ukuthi uDr. Magombeyi usetholakele, ukhathazekile kakhulu ngodaba lwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu ngenjongo yokungcolisa isimo sikahulumende wakhe.
Government is disturbed by the growing trend of politically motivated false abductions in the country, which are calculated to put government in negative light. Such political trickery, which is fact, amounts to terrorism, will not take our country forward. The state has a responsibility to ensure protection and safety of all citizens. New measures might have to be formulated to deal with this new threat.
Uhulumende ukhathazekile ngokwanda kwezihlakalo zokuthunjwa kwabantu kwezombusazwe okujonge ukugcolisa isithunzi saleli lizwe kwamanye amazwe omhlaba. Ngakho ke uhulumende sokuzamela athathe amanyathelo alukhuni ukwenqabela lokho.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past six kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Izakamizi zedolobho leChinoyi zithi uhulumende kumele alungisise imithetho ephathelane lomsebenzi wokwemba ukuze imigodi yegolide engasasebenziyo ingabi yingozi empilweni yabantu lezinyamazana zendle lezifuyo. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lokhu kuphuma emhlanganeni owethawunu oqokwe ngabomsakazo owe-VOA bemanyene labe-media center eChinoyi izolo. Ekhuluma emhlanganeni lo, isakhamuzi seChinoyi umnumzana Dendai Mthuza uthi uhulumende kumele abone ukuba imithetho ayifakayo ninceda ukuvikela inhlupho ezinje.
What we are simply saying is that the government as the regulating authority should.
Uhulumende kumele afake imithetho engenza ukuba abantu nxa beqeda ukwemba igolide bavale imigodi yabo.
Without any reclamation, that is our concern.
Lokhu kusekele ngumnumzana Enes Mdzengi owe media center, yena othi ugatsha lwezemvelo kumele lulungisise lolu dubo.
Esikuzileyo yikuthi udubo luyahamba kukhulumende ama policy makers udubo lukhona ukuthi abantu abakhathali ukuthi imajority iyafe njani. They are just concerned about themselves. Ulo udubo lwangkhona esilalo kumele kube lama policies ayenza ukuthi abantu babe lempilo enhle.
Isiphatha amandla sohlangothi lokulondolozwa kwezemvelo olwe-EMA umnumzana Mnyarazi Shoko uthe bahlezi bekhuthaza ukulondolozwa kwemvelo emsebenzini wokwemba.
As EMA, we appeal to miners, towards xeno miners actually, to
sicela abemba igolide ukuba baziqoqe baze uhulumende ukuba benze umsebenzi wabo ngendlela ezinhle ezigcina imvelo bagcine imvelo. Sithanda ukubonga i-VOA ngokusipha leli thuba.
For giving us the opportunity to clarify some of the key issues.
Umthengi uthe ukuqakathekile ukuba uhulumende asize ngokwabela ulwazi lokulondolozwa kwemvelo.
Uhulumende ayenze asebenze le-EMA, Environmental Management Agency, to make sure ukuthi ama diseased mines we properly reclaim iland yangkhona so that abantu kavasi njengoba lokhu esikuzwileyo ukuthi in the last 2 to 3 years kwafa abantu abangu-50 to 70.
Abangenomhlangano wayizolo abangamashumi amahlanu bavumelene ukuba uhulumende kumele abe lesikhwama semali ezanceda ukuvala amagodi ashiywa yilabo abathi bangaqeda ukusebenzisa umgodi abawuchiye uvulekile usuyingozi ebantwini lakuzifuyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguKipson Bebe. Uhulumende elandela isisekelo sombuso uzakupha amandla ezigabeni kuhlelo lwe-devolution. Kambe lokhu kuyanceda na abantu besigabeni seMaswingo? Ukulandela lolu daba sizakuba seMaswingo ngomvulo 23 Mpandula. Wozani lihlangane loBlessing Zulu owe-Studio 7. Sibambane le-Media Center eChevron Hotel ngo-10 ekuseni sixoxe ngalolu daba.
Okwamanje ke sesidedela inkundleni uStandekile Mhlanga ukuze asinike uhlelo oluqondane labesifazane. siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga namhla sixoxa lo nkosazana sale nobuhle mlambo isiphathamandla senhlanganiso yeplatform for youth development sicubungula ukuthi kuyini okwenzakala esigabeni zelizwe lapho okwakulezulu lesikhukhula ucyclone Idai eladala umonakalo omkhulu kakhulu labulala abaningi abanye basala bengalandawo zokuhlala
Ngiyathatha abantu sebengathi sebeyamukuya khaya khona izindlela zokuthi bethole indawo zokuhlala kodwa umumo lokho ungathi uyafana kulokho kuvele kuona nje le abantu abaningi ngenxa yokuthi abala mali yokuthi beyenelise ukuwakha izindlu zokuthi behlale iningi labantu lokho lihlala ematendeni adonethwa ngama-NGO vele umumo lokhumuki akula lutho esingathi olutshintshe kakhulu lokho kufana
ungathi izakhiwo sezabuyela yini kusimo sazo njalo kukhona okwakhiwayo yini ukuthi kubonakale ukuthi umahluko uyesa
izikole eziningi vele azikayakhwe uhulumende lokho ethembisa ukuthi uzayakha uzalungisa kodwa endaweni eziningi hayi abakayenzi lutho ngenxa yokuthi nxa ukhangela izini umumo wokuthi intengo yezinto ezifunakalayo lokho iqansa ithi ilokho itshintsha vele ukuthi lakho kutshengisela ukuthi bona ngeke beyenelise kakhulu izikole esezingathi sezitshintshile ezingathi sezilama-roof zilutshwane yilezo ekade zithole uzuzo kuma-NGOs amanye angeneleyo azama ukuthi encedise endabeni zokuyakha lezo
asabona uhulumende ephiwa amaqubaquba ezimali zinhlanganiso ezizimeleyo lamanye amazwe kambe ukuthi kuyini okwehlulayo
thina yikho manje okusimangalisayo lathi ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi imali bayithola so besikhangelele ukuthi vele sizabona izinto zingathi ziyashesha ukuthi zibonakale zitshintsha kodwa singathi ukwenzakala kwakhona kuyaphuza kuthatha isikhathi eside kakhulu imigwaqo eminingi ayikalungiswa mlithwane sibile esingathi seyagridwa esingcono kodwa endaweni eziningi vele asikabona ukutshintsha kwakhona umumo lokho umubi akula lutho lathi uhulumende lathi singafisa ukuthi beke besitshele ukuthi into eyenza ukuthi bephuze ukulungisa izinto yikuyini amanye ama-bridge akalungiswa bebesithi abantu abezigaba bebonakale bona bezincedisa ngokuthi belungise yona amabholobhona lawana
kwakulezinye inhlanganiso ezincedisa abesifazana ngempahla ezifana lezokugcika ngxabesesikhathini lokunye nxa libhodabhoda lapha libona abesifazana labantwana bephila njani
bayadubeka ngendlela engayibeka ngayo ukuthi bayadubeka ngoba ekuqandiseni singathi umkhosi omkhulu abantu bezama ukuthi bedinge izigqoko zokuthi begqoke le mpahla zangaphansi ozitshoyo ngoba yayiyinto esingathi ibisanda ukwenzakala kodwa nxa sesifika esikhathini lesi sokungathi umkhosi wakhona ususuka mlutshwane abantu abaningi sebengathi sebekhoshwa kakhulu so ngendlela abantu akade bethola ngayo sokungathi sokuthiyeni sokungathi sokwehlile kakhulu okwaleso sikhathi kodwa singathi ezinye inhlanganiso bezilokhu zezama ukuthi belokhu bebancedisa amanye ama-NGOs amakhulu bebezama sibili bebanika imali bebanika impahla bebanika izinto zona lezo izigqoko zangaphansi zokuthi nxa umuntu esesikhathini kodwa okwakathesi usuzo selululutshwane abantu sesingathi sesikhohlwa ukuthi kulo mkhosi olokho ukhona khona le ethimanimani lasejidini
eyakho inhlanganiso yona ibiphathisa ngani kuleyi ndawo
thina sincedise ngokuyakha ama-toilets akade edilizikeleni esikoleni eseprimary eChibuwe ngoba sebesikwazi ukuthi indaba yama-toilets indaba ehlupha kakhulu endaweni eziningi khumbuzana labanye abantu ukuthi hhayi akukalungi ngale sibe silokhu singathi siyakhumbula ukuthi kumele sibe silokhu sincedisa abantu basethimanimani la kanye eChibuwe
leyo bekuyingxoxolo nkosazana sale nobuhle mlambo isiphathamandla senhlanganiso yePlatform for Youth Development asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha A Voice of America ese Washington DC. Inhlanganiso ezimeleyo eye World Vision isebenzelana leye Pro Future isisongile uhlelo lokusiza izikolo zemaphandleni ngezansi emandebeleni ngemichina yakulezi nsuku eyama tablets azasetshenziswa ngabafundi esikolo ukuze kuthuthukiswe ezemfundo kulesi sabelo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ingcwethi zemfundo zithi ukuthilela kwengwalo zokubala esikolo ngezinye zezizathu ezidala ukuba abafundi bemaphandleni kulesi sabelo bengaphumelele ezifundweni. Ngalokho abe-World Vision bexhasane le-Pro Futuro sebesungule uhlelo oluzadala ukuthi ababalisi kanye labafundi bemaphandleni basebenzise imitshina yakulezi nsuku yamakhompyutha amancane abizwa ngokuthi ngama-tablet besesikolo. Umqoqo wenhlelo ku-World Vision umnumzana Robson Moyo uthi injongo yalolu hlelo ukuthi abafundi bamaphandleni labo bathole imfundo elohlonzi.
Lujonge ukuthi luzeguqula ukwenzakala ezikolo kulokho besukejayele kweminyaka eminingi edluleyo to okwenzakalayo kathesi ku-21st century. Injongo yethu njenge-World Vision yokuthi sithi abantwana bafunde bathole i-quality education. Sifuna abantwana bethu babe educated for life. So ke njengoba vele sisebenza nabantu bemakhaya esithi ngesilungu ba-vulnerable, sibone kukuhle ukuthi umngane wethu Pro Futuro aze sixhase.
Unkosikazi Pamela Dakesh owe Pro Futuro ugcizelele ethi lokhu kubha abafundi bamaphandleni amathuba alinganayo latholwa ngabasemadolobheni.
We don't know how to use technology, ICT tools. We are considered illiterate. So our goal is to reach as many children as we can by the year 2020.
Kulezi nsuku, xa ungenelisi ukusebenzisa amakhompyutha ufana lomuntu ongazi lutho. Kungakho injongo yethu yikuthi sifinyelele kubo bonke abantwana basemakhaya kusiyafika umnyaka ozayo. Njengenhlanganiso, sifuna ukubapha amathuba afanayo kubantwana bonke emhlabeni jikelele. Kungakho kwele Zimbabwe sitholakala emaphandleni hatshi emadolobheni lapho limtshina evelisi khona.
Uhlelo lwePro Futuro luqale nyakenye lupane ezikolweni ezingamathumi amabili. Umnumzana Bulisani Nkosi Khumalo World Vision elupane uthi abafundi sebesenza ngcono ezifundweni zabo ngemva kokusungulwa kwalolu hlelo.
Uhlelo lolu luhambe kahle kakhulu, sibone utshintsho oluningi ezikolo. Abadala befakaza lamatitsha fakaza ukuthi abantwana basalobe ezikolo. Imfundo nje isithuthukile in terms of ama-resources asetholakala ngcono ngenxa ye-program yesivile ezikolo. Qale sile 20 izikolo kuthenga lunyaka sibone ukukhula komsebenzi wangkhona. Sisesingezelele izikolo zethu from 20 sesisiya ezikolo ezingu-8 elupane.
Ababalisi labaphathi bezikolo ezingamathumi amane lambili ezikhangelelwe ukusungulwa lolu hlelo bangena umhlangano ekuqaleni kweviki befundiswa ngokusebenzisa kwalimtshina. Abezikolo kumele bakwenze bencedisana lezakhamizi ekuzifakela amandla welanga wesolo esikolo phambilini ngokuthi baphiwe leyo mtshina. Kusenjalo isizalwane seZimbabwe unkosikazi Received Dube ohlala kwele Bilitane unikeza abafundi bemawaza primary school eGwanda South lapha afunda khona ingwalo zokubala esithi ukukhathazekile ngokusilela kwengwalo ezikolo. Indodakazi yakhe uNaledi Kabinde wethule lezi ngwalo kubafundi bemawaza ngolwesihlanu wabakhuthaza ukuthi babale ukuze baphumelele ezifundweni zabo. Ukuthilela kwengwalo ezikolo kuhlangana lemango emide abafundi bemaphandleni abayihambayo lapha besiyafunda ngezinye zezizathu esezidale ukuthi iningi labafundi lingaphumeleli ezifundweni zemfundo yaphansi. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Okwamanje-ke sidedele kuChris Gande esinika-ke uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu Chris Gande, Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Efi Dlela Ncube. Isikhulumeli senkosi ubulelani lobhengula Khumalo. Sihlaziya udaba lokuvezwa kwenkosi yabe Rose. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga kodwa.
Ya ungasitshela ukuthi lithini lina ngokugcotshwa kwenkosi yabe Rose esizwa kuthiwa igcotshwe ngeviki edlule.
Ngingahlukanisa into zibe mbili. Eyokuqala ukuthi abantu labantu balelungelo lokuthi baphathe amasiko abo ngendlela ababona ngakhona. Lokho akusikho kwami kumbe kwabani ukuthi asho ukuthi kabenze kanjani. Labo bantu okungabe kukhulunywa ngabo. Kodwa engingakhuluma ngabo ngabantu besiNdebeleni abavinjelwa ngo-2018 ukuthi bagcobe inkosi. Uhulumende wathi kakukho emthethweni. Yilapho kulokhe kukhona. Sikezwa ukuthi sekuguquliwe i-constitution, asikaqedi udaba lwakhona e-court. Ujaji kakasiphi izinqumo zonke ukuthi siluthathe siluse enkantolo ephezulu. Ngokunjalo nxa kuselapho awungeke ugcobe inkosi ngokusemthethweni based on i-decision ye-high court.
Manje ngokubona kwenu libona ngani uhulumende usethatha icele lapha njengoba?
Angazi ukuthi ngempela ngabe kwenzakalani, kodwa kuyamangalisa ukuthi kwasukuma ngo-2018 kwasukuma u-Vice President uThembo Mngadi, uJulai Moyo, Obedi Mpofu, Kane Mathema, ama-provincial ministers wonke womathathu angapha emhlubulweni lo weMandebeleni labo-PA babo. Kwasukuma bo-police commissioner lama-general esotsheni bezovimba ukugcotshwa kwenkosi ngoba besithi kakukho emthethweni. Ngakho-ke kungamangalisa nxa kuyukuthi okade kusenzeka emawabeni yokugcoba inkosi, ngokuba ngokwazi kwethu yinto engamukelekanga nxa kuyukuthi kayamukelekanga kumbe bayakhetha ukuthi kuya ngobani abafuna ukuthi abe yinkosi. Nxa kuyukuthi kulandelwa umthetho sithina sisazi kusemi khona lapho kasisezi asikazi inguquko. Kangikwazi kahle ukuthi kugcotshwe inkosi kumbe bekusenzakalani emawabeni, khona siza kuzwa. Kodwa nxa kuyukuthi bekuthiwa bekugcotshwa inkosi uhulumente engathathanga izinyathelo, hayi ukuthi ngoba ngiyafuna ukuthi athathe izinyathelo vele kamfuna ngingenele endaweni ezinjalo, kodwa nxa engathathanga isinyathelo kuzamangalisa abantu abaningi bathi awukathi sekukhethwa abanye bayayekelwa abanye bayavinjelwa kanti kwenzakalayo. Kodwa kasikho ukuthi siyakhuthaza ukuthi uhulumende angingenele kulezi ndaba, sithi kayekele kube ngokwamasiko abantu ngokubona kwabo benze ngendlela ababona ngakhona kuze kuye fakwe emthethweni, ngoba umthetho kumele uvikele wonke amasiko abantu ngokuhlukahlukana kwabo.
Kodwa sizwa kuthiwa inkosi ubulelani lobhengula Khumalo ube khona emkhosini lo.
Ukufika ufikile khona ngale endaweni yakhona, kodwa angizange ngezwa kuthiwa ubemenywe ukuthi kuyagcotshwa inkosi yabelozwi njengoba ukhuluma lokho oqeda kukutsho. Bekungumbuthano ngokwazi kwabantu abaningi, akuzange kwa-advertise kuthiwa kugcotshwa inkosi. Ngakho-ke ekudluleni kwakhe udlule ngumuntu odlula ngoba phela kukhona abantu bakibo kuleyo ndawo yibo abahlangeneyo akade bekuleyo ndawo. Ngakho-ke ubengayanga ukuya lokho kuthiwa ngesingisi kuya endoza njengalokhu bengakwazi ukuthi kukhona ogcotshwayo, hhayi ukuthi mhlambe usempini labantu abangafuni ukuthi benze izinto ngendlela ababona ngayo. Kodwa okukhulu esikubalekelayo njengabantu ikuthi kube khona abantu abavela ngaphandle abasihlukanisayo, basibize ngemihlobo ukuthi kulo mhlobo lwa kulo mhlobo lwa kulo mhlobo lwa. Ngokuba umuntu ubizwa ngolimi alukhulumayo uba liNdebele ngoba ukhuluma isiNdebele, uba ngumlozi nxa ekhuluma isilozi. Angazi ukuthi abantu akade behlangene kuleyo ndawo lalo bekwayo uyasikhuluma yini isilozi, kodwa sisezabona ukusiya phambili ukuthi kusebenza kanjani.
Simzwile yena nalo obevezwa kumbe ikugcotshwa na umnumzana Moyo esithi yena kuzakhethwa induna esigabeni seMandebeleni ezizasebenza lalapho okuyaba kule nduna ezivele zikhona. Lilubona njani udaba lonolo?
Ingozi ukuthi isizwe sizahlukana phakathi nxa kungaphathwanga kahle khona lokho. Into yokuqala nje kumele sikuvume ukuthi lapho kufanele kubekwe izinduna ezifanele zibekwe, induna yakhona ingaba ngeyakoNcube, ingaba ngeyakoKhumalo, ingaba ngeyakoMoyo, ingaba ngeyakoKhuphe, induna iyabekwa ngokwesiko. Umthetho welizwe lamasiko abantu vele acacile ukuthi izinduna zibekwa ngayiphi indlela. Ngakho-ke ezizabe zibekwa ngokwamasiko abantu ngendlela vele okusetshenzwa ngayo, akula muntu ongaba lenkinga ngalokho. okungaba inkinga ukuthi nxa sekuthiwa khona ngoba kule nduna esibonge esithile kumele isuswe kufakwe lo.
Lo ke ngumnumzana ebidlela Ncube, isikhulumeli senkosi yamandebele ubulelani loBhengula Khumalo, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande lila.
Siyambonga ke uChris Gande ngokusinika uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Sondela Ntokazi, ungesabi Ntombenhle, ngizinikele ngaphelela. Sondela ngikukumba kumbe kancane, ungesabeli khatshana, angikathathi. Ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo. Obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, ngizinikele ngaphelela. Kuphaphatheke yami inhliziyo ngangifuna, ngizwe ngathi le ngxenye yami inyomukile yaphaphatheka. Sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami, ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo. Ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiya sihlahla esilapha, ngiwenyukele umfula ugwembe ugcwele, ngingene kweyakho inhliziyo. Yo, now tole uthando umfoto, ngiqome ngizinqande ziqonde ngakini.
Uma ngimbona, yaphaphatheka. Uma ngimbona, shaya luvalo. Uma ngimbona, yaphaphatheka. Uma ngimbona, shaya luvalo.
Come ntombaza, come ntombazana. Come ntombazana, come ntombazana. Comento pasa, como está la pana, comento pasana, como está la pana.
Kuthe maniginiki zela abantu zebantwini asebemathandeni singabisempini ukwenda kwela ngumthakathi kakuchayela amathambo iqome ntombi ngibe nguNowa ube ngwami omkhulu zonola mvunye lalela mina ungalalela abanye sengasiqhuza ngasiqedla ngiziqhansa kula zonke izizwe kodwa wena uyinduku enhle evele kwesayo sodwa isizwe uyangiso senyazibike ntombi mina ke uthi ngikwekele ngikwenzelani ke khona okunye ukuthanda ikholokho ngiqome ntombazana yenza khonokho.
Tela uhlelo lothula lamhlanje kodwa singeke ehlukane wathi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo uhlelo lamhlanje osaphethe isikhundla sokuba umgcini sihlalo wenhlanganiso yabo dokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uDr Peter Magombeyi oqhubeka elaliswe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare ehlelwa ngodokotela. Silugqiba ke lapha uhlelo lothula lamhlanje olivalelisayo ngumpraxitis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.